manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC linga lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikunguru 18, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri 462 vakafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva manomwe adarika, makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vachifa nezuro chete. Hurumende yosimbaradza urongwa hwekuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvodzoswa nechisimba kubva kuBritain svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi zvichiuya kwamuri richibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera hwave zviuru zviviri nezana nemakumi masere nemashanu kana kuti 2185. Mumazuva manomwe adarika chete vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 462 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichienzaniswa nemazana maviri nemakumi matanhatu nevanomwe vakafa munguva imwe chete svondo rapera. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevashanu kana kuti 1445 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi masere nemaviri zvine mazana matanhatu negumi nevatatu kana kuti 82613. Vanhu mazana manomwe nemakumi masere nevana vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mashanu nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevatatu kana kuti 51,923. Vanhu vachiri kurwara zviuru makumi maviri nemasere zvine zana nevaviri kana kuti 28,102. Pavanhu ava mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 798 ndivo vari muzvipatara, kunyange hazvo chipatara cheInyati chisina kuzivisa uwandu hwevari kurwara. Bazi rezveutano rinotiwo nzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvinotyisa dzinoti Chegutu, Hurungwe, Sanyati kumashonaland West, kochiti Guruwe, Mazowe kumashonaland Central, Marondera, Murewa kumashonaland East, Bikita neMasvingo nemuHarare, kuchizotiwo Northern Suburbs, Nkulumane, Emakandeni kuBulawayo uye Kwekwe mudunhu reMidlands. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu nevaviri nemakumi mashanu kana kuti 1,132,005 vabayiwa nhomba kekutanga kudzivirira COVID-19. Vanhu vabayiwa kaviri sezviri kurudzirwa vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nepfumbamwe zvine mazana matatu nemakumi masere nepfumbamwe kana kuti 639,389. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti chinangwa chehurumende iko zvino ndechekuona kuti vanhu vakawanda vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Hurumende yeZimbabwe iri kushanda nesimba zvikuru kuona kuti vanhu vese vavaccinatwa. Mavaccines ari kuramba achitengwa nyangwe hurumende yedu ine matambudziko akavangangoda mari. Dambudziko revaccination raenda pamusoro-soro zvokuti ndiko kuri kuiswa mari yekuti auya akawanda kuti vanhu vedu vagobayiwa zvigotibetsera kuti tisvike pa herd immunity kuti nyika yedu economic activity dzitange pakare. Ma vaccinations achiwanda kudai hongu zvinoreva kuti manesis nemadoctors vangadaro vachida kubetserwa nekuti taakuita inonzi blitz vaccination.
Munenge moita sei kuwedzera vashandi?
Tinotora vashandi vese vakadzidza basa reunesi vari mapurisa vangadaro vari mumasoja vese vanouya vachibatsirana pamwe chete neve Ministry of Health and Child Care kuona kuti tabaya vanhu vakawanda. Tikurambawo tichikurudzira vanhu vedu kuti vaende kunobayiwa majekiseni. Kana wabayiwa majekiseni kana usati, zvakangokosha kuramba uchiteedzera mitemo iripo yekuzvichengetedza.
Ende zvipi zvinofanira kuitwa?
Kugeza maoko nemvura iri kuchururuka kana nesanitizer. Social distancing, kukoshesa kutogara kumba chaizvo kana pasina reason hombe yekubudira mumba. Nekuti chiribwa mpengo chechirwere ichi chinonzi COVID-19 chawanda zvikuru ende chiri kutiurayira vadiva vedu. Saka senyika tiri kuramba tichingokurudzira munhu wese kuti ngatiteedzerei zviri kutaurwa neWorld Health Organization, ngatiteedzerei zviri kutaurwa nehurumende yenyu kuti ngatigezei maoko, topfeka mamasi nguva dzose tichigone kuona kuti tarwisa chirwere ichi.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato reMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera.
Ya, Delta variant yanetsa nokuti iri kupararira sechamupupuri chaicho. Iri kukurumidza kubata vanhu, iri kukurumidza kuuraya vanhu. Zvimazuva zvishomanani munhu atoenda. Ende manhambas atiri kuona anyanyisa kukwira. Pane zvinofanira kutoitwa zvakasimba pakudzivirira chirwere cheCOVID-19. Ngatirangarire kuti step number 1 kustrengthena matano atagara tinawo kudhara.
Nde apa aya chiremba?
Kugeza, kuimprova hand hygiene, kugeza nokusanitizer, nyaya yesocial distancing, nyaya yekukosora zvakanaka uchikosorera muelbow usingaparadzire chirwere, nyaya yekupfeka mamask, yakanyanyisa kukosha. Ndo matanho okutanga nekuavoida masuper spreader events. Super spreader event huru yandiri kuona mazuva ano inyaya yemazupco buses nedzimwe transport systems dzese. Ziva kuti bhazi resi ravangokwira nevanhu vanodarika 15-20 rotori nevanhu 1, 2, or 3 vane COVID-19 imomo, vachasiya vaparadzira kuna vamwe vese. Zvimisangano zviri kuitwa itwa izvi tiri kuona zvimisangano zvemapostori. Hurumende ikaita chenjerai ichapedza kuuraya vana veZimbabwe nokubvumira misangano yemapostori yatiri kuona iri kuitika iyi. Ndo masuper spreaders atinawo. Imwe super spreader yatakayambira hurumende vakasateerera inyaya yezvikoro, kuvhurwa kwezvikoro.
Panga agadziriswa sei ipapo?
Ngavari kukurumidza kuvhura zvikoro kusvika vawirirana nematicha nevabereki kuti zvikoro zvichivhurwa. Taona kuti izvo third wave yatinayo yakudzikira. Ndo first step lockdown. Tikatisimbise lockdown kudarika pairi yezvino hazvina zvazvinobetsera, nokuti vanhu vedu varombo havana zvokudya, uyezve hurumende yedu haidi kubatsira vanhu vanenge vari palockdown. Saka lockdown dzedu hadzishandi.
Konya yekuti vanhu vagare mudzimba usiku kana kuti curfew.
Curfew yeusiku iyi haina zvainoshanda. Nyaya yekurejisa maworking hours kumastore iyi handizivi kuti inoshanda chii. Inongobetsera kungoincreasa congestion mumastore. Taregisa mahours vanhu vari kushopa isame number. Saka tiri kuincreasa congestion. Social distancing hamuna mumastore muyamuya. Saka ngavagadzirise ipapo vehurumende vaite zvinhu zvakafitana. Let them fit the science to Zimbabwe, kwete kungokopa zvese zvese zvirongoitwa everywhere.
Vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato rinopikisa reMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Nasi vatori venhau vechidzimai veZimbabwe Women Journalists varikusangana padande mutande rezoom vachirangarira mutori wenhau akashaya ndokuradzikwa kumarinda eWarren Hills nezuro Sandra Nyaira. Sandra akamboshandira Studio 7 uye pakushaya kwake anga ava kushandira sangano re United Nations. Hurumende yeBritain nemusi wechitatu iri kutarisirwa kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe makumi mashanu kudzokera kumusha, zvimwe makumi mashanu zvichizotevera. Izvi zvinotevera chibvumirano chakaitwa nenyika iyi nebanzi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti vose vari kunzi vakapara mhosva kuBritain vasisakwanise kuramba vachikwikwidza kumatare vanofanira kudzoswa kumusha. Asi mutsamba iri mumaoko yeStudio 7 yakanyorwa musi wa30/10 kubva kumuzinda weBritain muZimbabwe zviri pachena kuti vamwe vari kudzingwa ava vanogona kuiswa munjodzi yekutapurirwa chirwere cheCovid-19 sezvo vanenge varamba kuvhenekwa utachiona vari kudzorwa kumusha vachangobatanidzwa nevanenge vavhenekwa. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weBritain kuZimbabwe kana gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Hatino kukwanisa kuwana minduro kubva kumunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana panyaya yevamwe vari kuti vari kutyira upenyu hwavo vakadzoserwa kuZimbabwe nekuda kwekuti vaiita zvematongerwo enyika. VaMangwana vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga.
Ichokwadi kuti pane hurongwa huri kuchungurudza nekusuwisa zvikuru pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeBritain hwekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe nechisimba kuZimbabwe. Urongwa uhu mambepa atinawo anotaridza kuti wakarongwa kunzi mwedzi wega wega kunofanira kuti kudzoserwe vanhu vanosvika 100 kubva kuBritain vachidzokera kuZimbabwe. Kune vanhu vakawanda vari kuchema chema vari kuuya kwatiri semasangano ekodzero dzevanhu vachiti zvakanyanyisa kuoma kuti Britain idzosere vanhu panguva ino yakaoma kudai, nguva ino yedenda reCovid-19 kuZimbabwe kuri kufiwa kusina mikana yekuti vanhu varapwe kana kuti vapuwe nhomba yakakwana. Uyezve zviri kushamisa kuti ko chirikiriki chiri kuitwa chinombova cheiko nenyika yeBritain neyeZimbabwe.
Pane zvamuri kuitawo here sesangano rinorwira kodzero dzevanhu?
Isu tiri kutaura neve Home Affairs vekuBritain kuti vamise nyaya yekudzosera vanhu nechisimba, vambotanga vaona nyaya dzekuti pakodzero zvakanaka here kuti vanhu vamanikidzwe vadzokere kuZimbabwe, uyezve nemhaka yeiko zviri kuitwa nechivigiriki panguva ino yakaoma kudai.
Kunze kwenyu pane vamwe vapindirawo here munyaya iyi kuti urongwa humiswe?
Pane vemasangano akawanda ekodzero dzevanhu muno muBritain, vatungamiriri vemakereke sekereke yangu yeWesiri Methodist Church muBritain, nevamwe vari kukurudzira vachichema chema kuti ino haisi nguva yakanaka yekuti vanhu vadzoserwe nechisimba. Uyezve pane gwaro ratanga kunyorwa ratingati petition,
vanhu vari kuti kudii mugwaro,
vanhu vachinyora kuti hurumende yeBritain ngairegedze kumanikidza vanhu kuti vadzoserwe kuZimbabwe panguva ino, ichikumbira kuti pamboitwa mukana wekuti vanhu vambomira zvachose kudzoserwa pasi pechirongwa chiripo iko zvino pakati peZimbabwe neBritain. Saka tinovimba kuti chichemo ichocho chichanzikwa kudare reparamende reBritain, hurumende yomborega zvairi kuita izvi zvekumbunyikidza nekumanikidza vanhu kuti vadzoserwe kuZimbabwe ivo vachiziva kuti upenyu hwavo hunenge hwapinda munyatwa kana vakadzoserwa nechisimba, nekuti vanenge vachisvika kupinzwa mumaoko ehurumende yeZimbabwe ndo inosvikovatambira. Bazi rezvekunze muZimbabwe ndo rinotori nekuwirirana kwarakaita nemuzinda unomiririra Britain muZimbabwe kuti vaite urongwa ihwohwo. Saka munhu wese anenge achitozivikanwa kuti ndiani adzoswa anosvikiswa mumaoko ehurumende yeZimbabwe, tichiziva kuti hurumende yeZimbabwe yanga ichishungurudza vanhu zvakanyanya, ndiyo yanga iri honzeri yekusaremekedzwa kukodzero mukati meZimbabwe.
Ndianani chaivo ari kumanikidzwa kudzokera kumusha vaMavhinga?
Iko zvino tiri kuziva kuti vanhu vari kutanga kumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe vanhu vari kunzi vakatongwa vakaonekwa vaine dzimhosva dzavakapara vachinge vaine mutongo pamusoro pavo kana kuti criminal record chekutanga chepiri vanhu vekunzi vakaonekwa kunzi vanofanira kuti vadzoserwe havachisina nyaya dziri kumatare kana dzekutanga patsva kana kuti dzekukwidza nyaya kumatare ekumusoro ekuti vasadzoserwa uyezve tiri kuziva kuti vazhinji vanenge vaine nyaya dzichiri kumatare kana kuti vakatanga patsva havasati vava kudzoserwa nechisimba kana kumanikidzwa kana kubatwa vachiiswa kunzvimbo dzekuchengetedzwa kusvika musi wa 21 July tinoziva kuti ndege iripo yakanzi itakure vanhu zana inofanira kuti isimuke muBritain musi wa 21 July ichinosvika kuZimbabwe mangwanani emusi wa 22 July.
Saka muri kukurudzira vamwe vasina kubudirira kuwana upoteri asi vachinzi vazodzokera kuti vaite sei chaizvo panguva ino.
Vazhinji kana kuri kunzi vanenge vasina kana mukana vanenge vachifanira kuti vaone kuti nyaya dzavo dziri papi kumatare edzimhosva kana vanga vakambomira vachiti nenyaya yedenda reCOVID-19 vanhu vanofanira kutanga patsva kunyorera kuHome Office yemuBritain inotungamirwa namzvare Priti Patel vachikumbira kuti vasadzoserwa nechisimba nekuti kana pachinge pasina nyaya iri kumatare kana kuti iri kuHome Office vanhu vakadaro vanenge vachingokumbwa vachinzi dzokerai nechisimba zvisinei nekuti kuZimbabwe kwakanaka here kana kuti kwete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vari parunare kuBritain. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya anoti vanhu gumi nevatatu vafa mushure mekunge imwe motokari yanga yakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari yabheuka. Vanhu ndokumhanya kunotora mafuta aya asi vamwe vachizofa mushure mekunge yaputika. Rori iyi yanga yabonderana neimwe mota munzvimbo yeMalanga iri pakati peguta reKisimu nemugani wenyika iyi neUganda. Vamwe vanhu vakawanda vakuwara vakaendeswa kuzvipatara. Moto unotyisa unonzi uri kuririma kuCalifornia muAmerica wapa kuti vanhu vakawanda vamanikidzwe kusiya misha yavo sezvo upenyu hwavo hwave panjodzi. Moto uyu unonzi wakakonzerwa nemheni musi wa4 Chikunguru uye uri kuramba uchipararira munzvimbo yeSierra Nevada. Moto uyu wange uriwo mudunhu riri pedyo neCalifornia reOregon asi vanodzivirira kupararira kwemoto vanoti vabudirira kuumisa. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr Chido Dziva Chikwari, nyanzvi nyaya dzeutano. Tiri kutarisa nyaya yekukwira kwehuwandu hwevechidiki vari kuita pamuviri. Dr Dziva Chikwari, nyaya iri muchirongwa mainzwa. Tinotenda zvikuru sati nekupinda muchirongwa. Tipeiwo maondereni.
I'm fine, thanks. So, pakatanga kuitwa lockdown muZimbabwe zvakasanganisa zvinhu zvakawanda. Ende kufamba kwanga kwakunesa, ataimboshandisa makombi kwanga kusisina transport yanga iripo angangova mazuko. So, kana kune vana vechidiki vaivaya vaiti pamwe vanoenda kuclinic kunotora mushonga, chinhu changa chakunesa nokuti panga pasina chekufambisa. So, situation yakadaro inoita kuti vanhu vari pamapirizi vaya pamwe paanongoperawo ndopaanomira kupfuura kumapirizi. And kana ane munhu ari kusangana naye risiki yake kubata nhumbi yanga yatokwira. Lockdown yakakonzeresa kuti vanhu vatadze kuwana maservices avanga vachiwana uyezve vaivanga vachidhaudza vaikwanisa kubatira mimba. Pane vavowo pane vana vadiki and kuvana vadiki behavior iyoyo yakati wandei because vanoengeja yatinoti risky sexual behavior and so zvakawanikwa kuti palockdown vana vazhinji vakabatira mimba.
Takaona hurumende vhiki rapfuura chanaunza kuti aiwa mutemo haubvumidzi vechidiki kuti vaite zvepabonde zvichireva kuti ivo kuti vapiwewo mvumo yekutora macontraceptives pasina mvumo yembereki hazvizi pamutemo izvozvo zvino chinonzwa nyaya njunia dzeutano vachiti iri ringava dambudziko guru nekuti kune vechidiki vazhinji vasekutaura nevabereki vavo vachivaudza kuti ndizvo zviri kuitika uyezve pane yatinoti culture muzimbabwe inotarisira pasi vechidiki vanoita zvepabonde chiudzewo maondoro enyu nezvedanho rinotorwa nehurumende panyaya iyi
so zvavataura naiki chokwadi kuti zvoni isusu tinoziva kuti vana vechidiki vari kuita zvepabonde nehumbowo iri kubuda kuti HIV vechidiki iri kutapurana zvakanyanya uyezve iyo anonzi maSTI masexually transmitted infections ari kuwanikwa kuvana vechidiki akawanda iyoyi ievidence yekuratidza kuti vana vari kuita nezvepabonde asi sezvavataura kuti munyika muno zimbabwe chinhu chinotarisirwa pasi vana vedziraro ravatarisirwa kuti vanofanira kunge vachiita zvepabonde uyezve mutemo unotaura kuti zvoni kana mwana achida kubata kuwana maservices sezvauri kutaura anofanira kuenda nemubereki asi tinongoziva kuti inyaya yakaoma kutanga nyange ini nezera rangu kuti nditange nyaya iyoyo yepabonde nemubereki wangu chinhu chakaoma so mutemo watinawo chaunoita ndechekuti kana mwana asingakwanisi kutaura nemubereki chaachaita ndechekuti achaenda achinoita zvepabonde nerwezeri asina macommodities aya anobatsira kuti adziviriri hakwanisi kuwana makondomu hakwanisi kutaura nemubereki so anoita bonde asina kudzivirira zvomuwedzera risk yekubata utachona hweHIV risk yekubata maSTIs nerisk yekubata pamwiri mutemo wedu hausikubatsira padambudziko ratinaro toita sei kuti tibatsire vana vechidiki
tichipeta yedu hurukuro yedu dr dziva chikwari ndanichikumbira kuti mukandewo mashoko enyu ekupedzisira kune vechidiki vabereki pamwe nehurumende
so chandingatanga ndechekuti titofanira kutarisa kuti mutemo watinawo uri kubatsira here vana vechidiki kana taongorora ipapo tichiona kuti edata ratinaro rekuti vana vari kuizawo zvavari kuita zvakati nezvakati nemutemo watiri kuita zviri kuringana here kana taona kuti hazvisi kuringana tiri kufanira kutsvaga nzvimbo nenzira yekuti tibatsire vana vechidiki vari kusangana nematambudziko atataura sevabereki chandokurudzira ndechekuti tinofanira kunge tichikwanisa kutaura nevana vedu nenyaya dzepabonde tichivarayirawo kuvaratidza kuti hongu chatinenge tichida ndechekuti mwana wechidiki azvichengete asaite zvepabonde asi kune vamwe vari kuzviita vanofanira kushandisa nzira dzekudzivirira kune vechidiki chandokurudzira ndechekuti hongu pamwe tinenge tichifunga kuti tiri kutamba but munzira dzatinotamba tinosanganawo nezvakawanda sevechidiki unofanira kunge iwewo uchizvichengetedza nekuzvidzivirira ariko maservices anobatsira vechidiki enda munotsvaga izvozvo makondomu aripo asi esai kuti zvoni ane malong term effects mazinji achona ukatora anokudzivirira panguva ipapo kana usisade kushandisa usisawo kubvisa vana wako mune ramangwana unokwanisa kurega wotoita vana vako zvakanaka maservices mazhinji ariko econtraception efamily planning anowanikwa kumaclinics tingatoti ese muno muzimbabwe
aiwa muri ezimbabwe regai titore mukana wemu kutenda dr chido dziva chikwari nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tosangana zvekare pachirongwa chelive talk the connection nemusechipiri pano panepfenyuro yestudio 7 8-9 pm anokoneka ine mufaro ndini wenyu maigove muri ezimbabwe Bye-bye!
Chinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri pane mutereri ane mubvunzo
makadi zvenyu mukoma Tanonoka Wande tichinamata tinoti tinofa tinozomuka ndodzidzisa yatinowana kuchikristu raiti mubvunzo wangu uri pakuti isusu sevamwe vemakristu tine vamwe vedu vatine tinavo asi vakafa unonzwa achinzi apiswa apiswa kuti wadota saka inini ndinoti pachikristu chedu tinoti munhu ukafa unovigwa tinozotarisa kuti tine rumuko avo vanopiswa vachiiswa mumadota vanozoita rumuko here
takumbira mufundisi David Simango kuti vatibatsire nemhinduro
manheru ibaba Hwande nevateereri vedu vese vestudio 7 chokutanga tingada kuziva kuti mwari unoti kudini nokuda kwemiviri womunhu pana Genesis chapter 3 pavhesi 19 mwari unotsanangura achiti kumunhu uchadya cheziya kudzimara wazorerwa kuivhu nokuti wakabva mariri nokuti iwe uri guruva kuguruva uchadzokera. Saka toona panapa kuti Mwari anotsanangura mutsara umwe chete unotsanangura kunoenda munhu kana afa anoenda kuguruva. Saka kureva kuti kuenda kuguruva ndirwo rufu. Saka madzokera acho manje akasiyana.
Akasiyana sei?
Vamwe ndivo vanopiswa, vamwe ndo vanodyiwa nemhuka dzemusango kana kuti nemagora anodya vanhu, vamwewo ndivo vanovigwa. Kwese uku kudzokera kuguruva kune nzira dzakasiyana siyana. Kuna Vakorindo kutanga chapter 13 verse 3 Paulo unotsanangura achiti kunyange ndikapa varombo zvose, nyange ndikapiswa muviri wangu, kana ndisina rudo hazvibatsiri chinhu. Toona panapa kuti anotsanangura kuti kana ndisina rudo, rudo ndiMwari, Mwari rudo. Kana munhu asina Kristu, munhu asina Mwari, nyange akanyamboitwa cremated kana kupiswa, hazvina zvazvinobatsira.
Shoko raMwari rinotiratidzei apa?
Shoko raMwari rinotiratidza pachena kuti kuripo vanhu vakatopiswawo, asi Mwari haapi vanhu chiga, haatijekeseri kuti kuviga kwakanaka ndekuku kana zvakati. MuBhaibheri hationi nyaya iyoyo. Zvinofambirana maererano netsika dzakasiyana siyana. Tinoona kekare kuti iko vakaita severudzi rwechiIndia vanopisa vanhu vavo vanenge vafa. Apa pavanovapisa ivo vanoti tinenge tichitodzingira kure mweya yakaipa. Sakavo ndodzira dzavo vekuEgyptiwo vaiputira nemicheka tomamifai, vachiputira nemicheka saizvozvo vachichengetedza vakafa vavo. Zvose izvozvo dzanga dziri tsika.
Ko isusu nai mufundisi timire papi panyaya iyi?
Kuno kweduwo tinoviga vanhu mumabox saizvozvo, asi tinoziva tose kuti munhu wese anenge afa anodzokera kuvhu. Munhu anofa anobva atsakatika, anobva avora kutoita manyuwa chaiwo kutosa kupera muviri wese. Ndokunonzi kudzokera kuivhu ikoko. Saka toona kuna Samueri wekutanga chapter 31 verse 12 kuti Sauro mambo wavaIsraeri akapiswawo naiye. Saka mubvunzo zvinongavawo kutiko vanhu vakatsva ava, vakapiswa ava, vanogona here kuzomuka kuvakafa? Hongu zvinogona kuita kuti vanhu vese vakatsva nevakafa mafira akasiyana siyana, vakadyiwa nemhuka, vanogona kuzomuka kuvakafa.
Asi sei muchidaro mufundisi Simango? Titsanangurirewo zvakati wande panyaya iyi.
Nokuti kuna Vakorinde chapter 15 verse 53 Paulo anotiudza achiti nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora, nechichi chinofa chinofanirwa kufuka kusafa. Zvoreva izvo kuti musi ucharira hwamanda ichidana vakafa vachimuka, vese vakadyiwa nemhuka nevane dota rakamwaiwa pamusoro pegungwa, vese ivavo vachaunganidzwa nesimba romweya mutsvene nesimba raMwari kuti mumwe nomumwe adzokere sezvaanga ari.
Tinotenda zvikuru mufundisi Simango netsananguro yenyu. Vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe munyaya yezvechitendero, tumirai mibvunzo kana maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 918 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 462 vakafa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva manomwe adarika, makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vachifa nezuro chete. Hurumende yosimbaradza urongwa hwekuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvodzoswa nechisimba kubva kuBritain svondo rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku izika.